Ichokwadi vajonga. Ini semutungamiri wematicha kuteuzi. Ndatenderera nyika yose kutaya kusangana nemamembers edu. Vari kunyunyuta nekuti upenyu hwavaomera. Chekunyanyoendera vachachitaa kuti tishaya. Saka tasvika pakubvumirana kuti zviri nani timbokanda mapfumo pasi timbochema kuhurumende. Taweka dzimari tikaona kuti munhu anonzi mudzidzisi mari yaari kutambira pari zvino plus or minus $55. So tati tichemewo kuhurumende nekuti tivape chirindo chekuti kana zvadai hatichakwanisa kuramba tichienderera mberi nekushanda. Saka tatenderera munyika yesomo tikatova nevadzidzisi tikaonesana kuti hakusiri kushanda uko taakutobatirwa taakutoshandiswa. Saka tauti tisite mashoko edu kuhurumende tisite mashoko edu kuna finance minister kubva munyatsoongorora zvinoudzamo kuti kuchiri kushanda here kana kuti kwaakungoshandiswa.
Saka kana kuri kuukanda mapadza pasi zvinenge zviri zvarini vamakanya iri?
Chatawirirana isu kupeuzi ndechekuti tinyore gwaro tisipe kuvatungamiri tisipe kuhurumende tivazivise in 7 days kuti tinofanira kukanda zvombo pasi. Chikonzero ndechekuti taona kuti vhidi mari iri kuuya mangwana chingori kubatiswa kana kunanzwa pamuromo kunzi vadzidzi tivatambira asi kusina mari. So tichanyora tsamba yatiri kusvitsa kuna minista mangwana yatichasvitsa kuministri mangwana kuti tivaone sekuti aiwa isu tamboshingirira semazimbabweni munorangarirai mekuti taramba tichingoomerwa sevadzidzisi but hakuna ari kutiona. So in 7 days time we are mobilizing for kuti timbomira zvekushanda izvi.
Muri kushandawo here nemamwe masangano evarayiridzi tichionawo kuti mamwe masangano akaita sezimta neptuz vese vane zvichemo zvimwe chete sechenyu ichi?
Tiri kushanda nawo zvakasimba. Hakuna kwatingagona kuenda isu sepeuzi tichiri nyemidiki. Tinototemba kuti kana tataura kudai vana zimta vana ptuz ivo sevakuru vanogamuchira zvichemo zvedu. Tichishanda zvimwe chete tichishanda zvakafanana. Takatonyorawo tsamba seapex council yakanyorwa nemutungamiri wedu yakakandwa kuhurumende kuti vaambonyatsoongorora. Tsamba yakaenda musi wa8 kuti vanyatsoongorora kuti upenyu zvahwama kudai vangaita sei kuvadzidzisi. Tsamba isati yapindurwa zvayo kuti tinzwe kuti vachatipindura vachikudii. But tinoziva hurumende yedu inononera kupindura nekuti havanzwi zvichemo zvevashandi.
Tichitarisa mamiriro akaita nyaya dzeupfumi hurumende iri kutaura kuti zvinhu zviri kugadziriswa, imi muri kuvapawo here nguva?
Takavapa nguva mukwamajonga. Munorangarira imi upenyu hwaticha kubva gore ra-2005 hauna kuzobvira hwanaka and maticha havana kumbobvira vabuda muzimbabwe kuti vaende kune dzimwe nyika. Tiripo muno takavapa nguva but zvinoita sekunge tinopa nguva kuvanhu vasina tipi kuvanhu vakafura mitaura sevakafa. Isu sevadzidzisi tinonzwisisa kwazvo kuti zvinhu zvinooma but tinongoona sekuti hurumende yedu haina tipi kubvira nekubvira tinovanzwisisa tinovateverera but patasvika apa zvationera izvi.